manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chivabvu 9/2024 makateerera ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa azivisa nhasi kuti akasunga Neville Mutsvangwa, mwanakomana wegurukota rezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa. World Bank inoti Zimbabwe ichiri pakati penyika dzepasi rino dzine mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa azivisa nhasi kuti akasunga Neville Mutsvangwa, mwanakomana wegurukota rezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa, nevaimbova gurukota rezvevarwi verisununguko varivo mutauriri webato rezanupf vaChris Mutsvangwa. Mumashoko kuvatori venhau, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati Neville akasungwa pamwe chete naElias Majachani naSimbarashe Tichingana vachinzi vakachikora mutemo unorambidza vanhu kutengesa mari pamukoto weBank Use Promotion and Suppression of Money Laundering Act, Chapter 2424. Vatatu ava vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Mukuzeya nyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza.
Ina ndinyanyise kuona zvakawanda munyaya iyi nekuda kwekuti kumashure uko tinoziva kuti vanhu vanenge vaine ukama nemadziri muutungamiri weZANU-PF vanogona kungosungwa asi nekufamba kwenguva voregerwa havo. Chandofunga kuti chinogona kunge chakonzeresa kusungwa kwemwana uyu kunogona kunge kuri kusawirirana kuri kuita vabereki vake nevatungamiri vari pamusoro peZANU-PF. Ndokunogona kunge kuri kubva nyaya yacho maonero angu.
Asika mapurisa nevezake vari kuti ivo havatarise kuti wabuda mbamani vanongosunga chete vanhu.
Hongu ndo zvavanotaura nguva nenguva. Asi shoko rikazobvazve kumusoro ikoko kuti aiwa chimusiyai kupanika kudzwana nakaitika nevabereki vacho vanomuregera futi. Tikatarisa kumashure uko takambofunga kuti haa vanhu vakanga vari kubatwa nenyaya dzouori vakaita sana vawadye jena. Mapurisa nemapazi anoona nezvekurwisana neuori vazosimbisa nyaya iyi asi tinoona kuti iye zvino vangoregedzwa zvakare. Hatishamisiki zvakanyanya kana pamberi apa iye Neville akazongonzi hai wachimusiyai panga pasina nyaya. Vanaendireta rushwaya ndo mimwe mienzaniso futi. Saka ndo maitiku azvinoita muZimbabwe kunyanyanya kana zvine matongerwo enyika mukati.
Asi iyo nyaya yekusunga vanhu vanonzi vari kutengesa mari pamukoto yemazigi kana madhora ekuAmerica, munoona ichishanda here kusimbisa iyo mari yemazigi?
Chinoshanda vaZulu ndechekuti panofanira kunge paine hurumende inotenderanwa nevanhu, hurumende ine chivimbo chevanhu. Chechipiri ndechekuti iyo mari yacho yabva kuhurumende inotenderanwa nevanhu uye inovimbwa nevanhu inofanira kunge ichivimbwawo maererano neurongwa hunenge huripo. Kana panzi panenge paine inenge ichishandisa goridhe pange paine kujeka kwekuti zvinofamba sei. Saka nyango wakashandisa mapurisa, nyango wakashandisa kunyango masoja nepfuti hazvina zvazvinonyanyo batsira.
Nyanzvi munyanzvi zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza vachitaura vari parunare kuPretoria.
The Voice of America.
World Bank inoti Zimbabwe irikuramba ichitungamira panyika dzepasi rino pakukwira zvakanyanya kwemitengo yechikafu kana kuti food inflation. Gwaro raburitswa neWorld Bank rinoti mitengo yechikafu munyika yakakwira nezvikamu 46 kubva muzana svondo rapera ichibva pazvikamu 39 kubva muzana kana kuti 37% yakaziviswa masvondo maviri apfuura. Argentina ndiyo iri kutevera Zimbabwe iine zvikamu 20 kubva muzana kana kuti 20%. Mukuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Kuchinja kuri kuita mari dzisina chirimbo navanhu vomuZimbabwe navamabhizimusi, nokuti handiko kutanga kuisa mari tsva muZimbabwe ndonga rwechi6 kuchiiswa mari tsva kuZimbabwe. Saka chivimbo chava mabhizimusi, chivimbo chevatengi yatikati consumer confidence iyai hachimo munyika yeZimbabwe. Kana tikanatso kuzozviongorora tinoona kuti zigiri nyangwe zvavo gavhera nehurumende vaiti imari inoradza rusununguko rwedu, tizozvitarisa tinoona kuti aiwa handizvo, nokuti hurumende, hapana hurumende yenyika inotara mutengo wegoridhe wakabatanidzwa nemari iyoyo. Goridhe rikadonha kwarinodonha uko sezvarakatomboita pavhiki yapfuura, mari yeZimbabwe yadonha. Ndokuzokwira kunoitavo zvinhu ikoko.
Panewo here zvimwe zviri kukonzera kukwira kwemitengo yechikafu zvisinei nekushanda kwemari yemuZimbabwe?
Hongu, Zimbabwe neSouthern Africa yose gore rino kune zhara kwakapisa, zvinoita kuti chikafu chairimwa navanhu vachizotengeserana kana kuti vasazotenga chava chishoma. Kushaikwa kunoita zvitengeswa ndiko kudhura kwazvinenge zvichizoitavo, ndiyo iya inonzi pachirungu supply and demand.
Zvinopoitwa sei kuti pagadziriswe dambudziko iri?
Kugadzirisa dambudziko iri ndokuya kwatinoti isu kotoda kuitwa muonera pamwe chuma chomuzvikuru, kuti hurumende ngaishande navanhu, ngaishande nevamabhizimusi, kugara navo pasi kuona kuti zvii zvingaitwa. Asi chataigara nichingotaura makore ese ndechekuti hurumende ngaive nourongwa hwokuumba chivimbo navanhu vomuZimbabwe nevamabhizimusi. Yatinoti consumer confidence, handiioni kuti zvirongwa zvehurumende zvokuumba chivimbo nemari yomuZimbabwe noufumi hwemuZimbabwe nezvirongwa zvavo kuti iri papi. Nokutitarisa kwatiri kubva uko, tiri kuona isu kuti vanhu vakarudza mari dzavo kumabhengi, mari tsva dziri kuiswa idzi, vanhu nemabhizimusi havasina chivimbo. Naizvozvo izvi ndezvipi zvingaitwa nehurumende kuti iratidze vanhu vomuZimbabwe kuti rwendo runo tazogadzira mari yatichadada nayo, ichatengawo peturo, ichashandisawo mhiri kwamakungwa nokumwe kwese uku.
Muzvinafundo Elliot Masocha, inyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University muno muAmerica, vanga vachitaura vari parunare kuOhio naTaboka Ncube weStudio 7. Mutungamiri wesangano Restand Foundation muzvare Chalin cheKenya vanoti vari kubatana nemuzinda weAmerica muZimbabwe kupa zvidzidzo kune vanasikana vanoda kuenderera mberi nedzidzo vachienda kumayunivhesiti munyika kana kunze. Chirongwa ichi chiri kuitirwa kuGweru. Muzvare cheKenya vanoti vachange vachibatanawo nesangano reEdu USA pazvirongwa izvi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 namuzvare cheKenya.
Chirongwa chatinacho isusu chinonzi Leadership, Career and Postgraduate Studies Preparedness Workshop. Chirongwa ichi chiri kutageta vasikana vanosvika kumakore e30 years, avo vapadhuze nekupedza fundo dzavo dzepamusoro kana kuti undergraduate degree, or avo vakabva kunopedza fundo dzavo dzepamusoro vamirira kuita postgraduate degree, mamasters nemaphd. Ava tinovabatsira kuti vakwanise kugadzirira kuwana maopportunities, kwete emuno chete asi maopportunities ekunze kuti vakwanise kuenderana nefundo dzavo dzepamusoro-soro, mamasters ophd. Maopportunities aya anowanzowanikwa nevakomana, ndo vanowanzochenjera-chenjera kuwana maopportunities. Asi isusu tiri kuunza programu iyi kuvasikana.
Sei makaona zvakakodzera kuti muwanikwe muchishanda nevanasikana pasi pechirongwa ichi?
Tiri kunyanya-nyanya kutageta vasikana muchirongwa ichi nokuti kazhinji vakomana ndivo vanowanzowana maopportunity ekuwana mascholarship ekuzonodzidza kunze kana vapedza fundo dzavo dzepamusoro. Ndivo vanowanzowana mascholarship ekunoita mamasters nemaphd, ende vasikana vakawanda havasikwanisi kusvika ikoko nokuti havana access to those opportunities. Saka isusu tetikamirira vasikana tichivadzidzisa kuti vanokwanisa kukwalifya sei kuti vaonewo mascholarship iwawo ekunodzidza kunze kwenyika. Tinenge tichivadzidzisa kuti vanokwanisa kushanda sei kuti vave neutungamiriri mumacommunity avo, vakwanisewo kusolva maproblems. Izvo zvinoita kuti zvene vanhu vari kunze vakwanise kuvapinza muzvirongwa zvemascholarship. Ndosaka tiri kunyanya-nyanya kutageta vana vasikana. Chekugweru chiri kuitwa musi wa17 May. Vanoda kuparticipata vanongofona panhamba dzerunhare dzedu kana kutitumira WhatsApp pa0772576156.
Mutungamiri wesangano reStand Foundation Muzvare Chaline cheKenya vachitaura vari parunare muHarare naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Meya weBulawayo vaDavid Coulthard vanoti guta ravo rakasarudzwa pakati pemamwe maguta emuAfrica kuti ribatsirwe nemari kubva kuhomwe yeAfrican Mayors Leadership Institute inotsigirwa neimwe shoroma yemuAmerica uye vaive meya wemuNew York vaMike Bloomberg. Mari iyi iri muchirongwa chekusimudzira vechidiki munyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund. Vachinyora padande mutande ravo reX, vaColtert vati vachashandisa mari iyi kuita zvirongwa zvekukurudzira vana vezvikoro kuti vaite zvidzidzo zvekuchengetedza zvekuchenesa guta reBulawayo nekunonga mapepa akaita semaplastics. Mamwe maguta asarudzwa muAfrica anosanganisira Accra, Ghana, Freetown, Sierra Leone, Lusaka, Zambia, Nantsana neMasaka kuUganda, Kulimane kuMozambique uye Zanzibar kuTanzania. Kunyangwe makambani ari kugadzira machira kuEswatini ari kuita mari yakawanda, vashandi vanoti vari kutambura zvakanyanya nekuda kwehuori. Madzimai anoshanda mumakambani emachira aya akaita saNelisi Wehlamini anoti mavari kushandira hamuna kukodzera. Anotiwo vari kushandiswa kwenguva yakareba asi vasingabhadharwe. Vashandi ava vanotiwo zvichemo zvavo hazvisi kugadziriswa nenyaya yeuori. Nokukaya, Musi anotipa nyaya inotevera yandiri kukuverengerai.
Vashandi vepakambani inogadzira machira yeNew Life Garments kuMatsafa, Eswatini, vakaratidzira mushure mekudzingwa basa. Mumwe akaratidzira ndimuzvare Nelisi Wehlamini.
Taneta nekubatwa nekuseri kweruoko. Tiri vanhu, kwete michina. Tinofanira kubhadharwa zvakanaka uye tichiremekedzwa. tinoshanda kwenguva refu asi tisingabhadharwe uye matinoshandira mune njodzi. Kana tichienda kuchimbuzi, tinotoenda nemabhageti emvura.
Pagore, makambani emachira anounza mari inodarika mamiriyoni maviri ekuAmerica kuEswatini, ayo anotengeserwa kuSouth Africa, United States, United Kingdom nedzimwe nyika. Asi iko zvino zvave kubuda pachena kuti vashandi havasi kubatwa zvakanaka. Muzvare Pindile Dlamini vashandira kambani yeFashion International kwemakore gumi nemapfumbamwe. Vanoti vane vana vatatu asi havana kuroorwa. Vanoenderera mberi vachiti vanotambiriswa mari shoma uye vari kunonga svosve nemuromo.
Tamboedza kutaura zvichemo zvedu panyaya yemari, hapana zvazvabatsira. Tine matambudziko akawanda atiri kusangana nawo. Hatikwanise kuendesa vana vedu kuzvikoro. Tinongoshandira kubhadhara mari kwatinoroja nekuuya kubasa.
Pave nemakore akawanda vashandi vachiratidzira asi pasina chiri kubuda. Muna 2019 vashandi mumakambani anogadzira machira aya vakapedza mwedzi wese vachiratidzira kuti vawedzerwe mari. Muna 2021 pakaitawo kumwe kuratidzira kwevashandi ava vachiti vaisada kusarurwa nekumbunyikidzwa pamabasa. Kuratidzira uku kuri kuratidza kuti vashandi vakazvipira kurwira kodzero dzavo. MuEswatini, zviuru nezviuru zvevashandi zviri kushanda kwenguva yakareba mumakambani asi zvichitambiriswa mutero wembwa. Vashandi vanorarama zvekushupikira uye vari muurombo hunotyisa. Izvi zvinonzi zvinokonzerwa nekushayikwa kwemitemo yekuchengetedza kodzero dzevashandi nekuda kwenyaya dzeuori. Asi vashandi ava havasi nherera. Kune mamwe masangano anomirira vashandi ave kumira semusambangwena kuvarwira. Munyori mukuru wesangano reAmalgamated Trade Union of Swaziland, kana kuti ATUSWA, vaWanda Mkoza, vanoti vari kumirira vashandi zviuru makumi maviri nemaviri mumakambani emachira aya chete.
We need a fair ground to exist.
Tinoda kushanda tichiremekedzwa sevashandi. Tinoda kuti mushandi wega wega aremekedzerwe kodzero dzevanhu. Tiri kukurudzira kuti paitwe musangano pakati pevashandi, vashandirwe nebazi rezvevashandi. Ngatiumbe dare rekuti mushandirwe nehurumende vataurirane kuti kodzero dzevashandi dziremekedzwe.
VOA yakaedza kubata vekubazi rezvevashandi asi vakaramba kupindura mibvunzo yedu. Asi pane hapo komisheni yehurumende inobatsira kuedza kuyananisa vashandi nevashandirwi inonzi Conciliation Mediation Arbitration Commission iri pasi pebazi rezvevashandi. Komisheni iyi inoti yave kuedza kugadzirisa kunetsana kwevashandi nevashandirwi kuburikidza nemisangano yairi kuita. Nyaya iyi yatumirwa naNokukaya Musi weVOA ari kuEswatini, mukaiverengerwa neni Blessing Zulu, VOA Studio 7, Washington DC. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. South Africa inoti iri kuenderera mberi nekutsvaga vanhu vangadai vakapona kana kuti mitumbi yevakafa mushure mekunge mumwe mudhuri wawondomoka nemusi wemuvhuro. Mutumbi mumwe chete waburitswa nhasi zvawedzera uwandu hwevanhu vafa kusvika pavasere paine vamwe vashandi makumi mana nevana vasati vazikanwa kuti varipi. Pane maonero akasiyana-siyana zvitevera mashoko ekuti chimwe chikwata chebato reCitizens Coalition for Change chinotungamirirwa namuzvinafundo Welshman Ncube chine urongwa hwekutanga hurukuro dzekuumba hurumende yemubatanidzwa nebato riri kutonga reZANU-PF. Vamwe vari kuti izvi zvinogona kubatsira asi vamwe vachiti kutungana kwembudzi.
Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reNationalists Alliance Party uye vaive nhengo yePoland vaDivine Mambi Hove, pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANUPF Dr. Masimba Mavaza. Atanga nekubvunza vaMavaza kuti urongwa uhu kana huri hwechokwadi hwakakosha zvakadii.
Chekutanga ndechekuti hurumende yeZimbabwe inotedzera mutemo kana yatingati yeconstitution. Saka havakwanise kusandura mazuva kana gore resarudzo nekuda kwenhaurirano. Nhaurirano haingoitwa nebato rimwe chete, Zimbabwe ine mapato akawanda. Ehe, hatisi kuramba kuti pangava nekukurukurirana kuri kuitika pakati peTCC neZANUPF. Asi tikataura kuti hurukuro idzi dzine result yekuti kusave nemaelections, tinenge takasika kudya sadza risati rabikwa kana kuti takasika kuyambuka tisatasvika pazambuko. Vanoda kuti tikurukure sebato reZANUPF vagara rine maoko akatambanudzwa kuti vanhu vauye havo tigare pasi tikurukurirane, hazvirambidzwi. Hazvina kuipa kuita hurumende yemubatanidzwa, asi pari zvino hapana chakabvumiranwa. ZANUPF haisati yakombika kana pane anything chabvumiranwa ariko mutauriri weZANUPF vamutsvangwa vanouya kuzokuudzai. Hakuna chati chataurwa, kana chisina kutaurwa hachiko.
Bahove, munoti nemashoko iwaya ari kutaurwa nekuti hapana hutsi hungaitike pasina moto?
Zvekuti panga nguva pane kukuru kuidzana kuri kuitwa hanenge hazvirambi. Asi zvinenge zvakakosha kuti tinzwisise kuti zvabva nekuti, nekuti muri kutotanga nekutaridza kuti kutsanangura kuti TPC ipi yacho zvichibva mukuti tinavabudzi vati dzakawanda. Saka zvinowanzoitika ndezvekuti kana pava nekusawirirana nekupokana pokana nekubvarurana bvarurana kunoita mapato especially ari muopposition, vamwe vanozoda kunotsvaga dzvene kune bato riri kutonga kana kuti ruling party. Saka hazvinandishamisi kuti kune vamwe vava kuenda kuda kunotsvaga kunzwisana kana kunotsvaga moto. Chikonzero chisiri chekuda kunyanya kuadresa zviri kuitika munyika kana kuti matambudziko avari kusangana navo ivo as political party, asi inenge yangovashayisano yekuti vari kuda kutsvaga kuti vaoneke kunge seivo vakarongeka kutsiura refaction nebato ravo reTPC. Saka hazvinandishamisi, asi sekuziva kwangu ini mumashandiro wakakaita nemutangano weZANUPF kuti pangazosvika paposition yekuti vava kuita government of national union.
Dr. Mavaza, manzwa zvataurwa navahove.
Kutaurirana kunogona kuitika, kunogona kunge kune ari kugogodza sasa reZANUPF kuti tizarure tigokurukura naye. Izvi zvinogona kuitika nevakuru vari kumusoro, asi hazvireve kuti kwava nechirangano chavako chekumisa sarudzo mugore ra2028. Saka iko zvino vari kutaura vangu paparika havo, nekuti kana chisati chataurwa hachisati chaviko.
Vahove, imi mamuri muPoland pamwe chete nebato reZANUPF, nemaziviro enyu nekushanda kwamakaita neZANUPF, mungaona zviri zvinhu zvekuti zviri nyore here kuti ingangoti paakuumbwa hurumende yemubatanidzwa?
Semaziviro andinoita nekushanda kwandakaita nebato reZANUPF, handifunge kuti zvingasvika pachimhanho chakadaro, nekuti ZANUPF inongofamba nebhara rekuti iyo inoti ndisu takahwina sarudzo. Saka iyoyo kwavari imandeti yavanokoshesa kuti takanzi nevanhu vatitungamirire. Saka vanozouya vachifunga kuti vanokwanisa kuti vawane chamuviri inteme pawa chere neZANUPF, sekuona kwangu kuregza mugaba risina hunye, handifunge kuti ringasvika tidzade kusini. Chinhuzve chinondipa simba rekuti nditaure ndakadaro ndechekuziva kuti mukatarisa ivo ZANUPF nevacho vari kunzi vari kuda kuita national government of national union, political strength dzavo dzakasiyana.
Dr. Mavaza, tichitarisawo matambudziko ari munyika, haakodzere here kuti pange pachiumbwawo hurumende yemubatanidzwa?
Zimbabwe haina matambudziko atingati political problems. Pangava nematambudziko anenge ari mubato rimwe chete kana mairi epolitical problem ine political party, haizungunutse nyika yose.
Hove, vamwe vari kuchema kuti mubatanidzwa wakaita sewePoland mubatanidzwa usina chikuru chaunobatsira kuvana veZimbabwe, munoti
ichokwadi? Nekuti vanhu vanenge vane tarisiro rekuti kana vanhu vagara pasi kuti vaonesane, panofanira kubuda chinotaridza on the ground kuti aiwa kune vanhu vari kugara pasi vachitaura. Zvino dambudziko rinobva pakuti kana vanhu vagara pasi vachitaurirana zvinhu zvekuita, panofanirwa kuva nesanduko kunotaridza on the ground. Saka kana pakashayikwa shanduko yakaita saizvozvo, vanhu vanorudza hope nefaith nekuti vanenge vachiti muri kushandisa nguva muri kumusoro.
Aho vangaura Divine Mambi, hove vebato rinopikisa reNationalist Alliance Party. Manzwawo zvakare kuna Dr. Masimba Mavaza vari kuBritain, vanorerekera kuZanu PF murukuru yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, toenda kuna Tanonoka Wande achitipa nezvetsvakurudzo yakaitwa nePew Research pavavhoti vemuAmerica vanobva kuAsia.
Sangano rinoongorora mamiriro nepfungwa dzevanhu rePew Research Center rinoti mumakwikwi esarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica pakati pavaJoe Biden navaDonald Trump muchange mune vavhoti vemuAmerica vakabva kuAsia vawedzera uwandu nemamiriyoni maviri kubva pavaive makore mana apfuura. Mutori wenhau weVOA Scott Stearns anoti panyaya pamusoro pekuti vanogadzira mitemo vari kuwana sei mavhoti. Zvizvarwa zveAmerica zvakabva kuAsia zvinokwanisa kuvhota, zvinonzi nePew Research Center, ndizvo zviri kuwanda nekukasika muAmerica, asi hazvina mafungiro akafanana mune zvematongero enyika. Amai Christine Chen, mukuru wesangano risina divi rine kwarakarerekera reAsia Pacific Island American Vote, vanoti
typically Indians and Japanese Americans.
Zvizvarwa zveAmerica zvakabva kuIndia neJapan zvizhinji zvinotsigira bato remaDemocrats. Ukuwo zvizvarwa zveAmerica zvakabva kuVietnam zvichitsigira bato remaRepublican. Pari zvino zvizvarwa zveAmerica zvakabva kuChina zvave pakati nepakati zvisina divi razvakarerekera kana kuti independent. Izvi zvinoratidza kuti mapato emaDemocrat nemaRepublican haasi kutaura nevanhu ava zvakakwana mukutsvaka kwavo rutsigiro kubva kwavari, achivaudza pamusoro pezvinangwa zvavo.
Amai Michelle Steele, avo vakazvarirwa kuSouth Korea asi vakakurira kuJapan, ndivo vanomirira nzvimbo yeOrange County mudunhu reCalifornia, inova nzvimbo ine vavhoti vakabva kuVietnam vakawanda kupfuura dzimwe nzvimbo dzose muAmerica, vanoti
unotoenda munzvimbo idzi uchiedza kutaura nevanhu nenzira dzakasiyana-siyana. Ndine madhirezi mashanu anopfekwa nevanhu vekuVietnam andinofeka pandinoenda munzvimbo yavanogara. Pandinoenda kunzvimbo yakawanda vanhu vanobva kuPhilippines, ndinofeka sari.
Amai Still vanoti ivo nevatsigiri vavo vakashanyira dzimba dzinopfuura zviuru zana nemakumi mapfumbamwe kana kuti 190,000 pavaitsvaka rutsigiro makore maviri apfuura, vachiti
that's the way you reach out to Asian American communities. It's all same.
Ndiyo nzira yekushanda nayo munzvimbo dzinogara vanhu verudzi urwu. Unoziva chii? Mudunhu mangu tinotaura mitauro minomwe yakasiyana-siyana, asi yese inoreva chinhu chimwe chete.
Nzira yokutsvaka rutsigiro uchigugudza pamusuo ndiyo nzira inoshanda muvanhu vane midzi yavo kuAsia. Musarudzo dzemuna 2020 zvikamu makumi manomwe kubva muzana kana kuti 70% zvakavhota zvichishandisa mavhoti ekutumira uye zvakakurumidza kuvhota zuva rekuvhota risati rasvika. Amai Christine Chen vanoti
kana uine magwaro ekuvhota uchishandisa post office, unokwanisa kugara pasi nemhuri yako neshamwari dzako mugokurukura pamusoro pevanhu vari kukwikwidza, ukuwo uchiwana rubetsero.
Amai Grace Meng vebato remaDemocrats uye vanomirira nzvimbo yeQueens muguta reNew York vanoti kukosheswa nevebato remaRepublicans kunoitwa vavhoti verudzi rwechiAsian kunovashusha zvikuru, vachiti
well, I think there's been an increased sense of urgency lately because
kunyange ndichifunga kuti pave nekuwedzera kwemashandiro nekuti taona vebato reRepublican vamwe vavo vari kukwikwidza vachiita izvozvo zvekushandisa mitauro yakawanda kutsvaga rutsigiro. Saka tanga tichiti kuvatungamiri vedu vebato reDemocratic Party nevari kukwikwidza, honaiwo hatingarambe takangomira.
tinotenda nyaya iyo yatumirwa na Scott Stens weVOA mukaverengerwa na Tanono Kawande. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndokusiyamina Chris Gande munaudze isindebele.
Soku isika disenda baku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uBlessing Zulu obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani Zulu kandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-9 Nkwekwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa asevume ukuba mpela babopha indodana kankosikazi Monica Mtswangwa lomgake uChris uNeville Sunungurai Mtswangwa phezu kodaba lokuthenga ethengisa imali emkambo wensitha. Inhlanganiso ye-ibheju likaZulu ihambisa udaba lokudilizwa kwelitshe lesikhumbuzo sababulawa ngesikhathi seGugurawundi eBhalagwe eselidilizwe kathathu.
Ilitshe leli ngelesine lidilizwa okumangala ngokwesithathu esikwenzileyo. Ekumangaleni kwethu kwesibili akukabi nomuntu owabanjwayo.
Inhlanganiso ye-World Bank ithi intengo yokudla eZimbabwe ikhwele ngesilinganiso sokungamachumi amane lasithupha ekhulwini, i-46% isuka kusilinganiso sokungamachumi amathathu lasikhombisa ekhulwini, i-37% kumaviki amabili adluleyo.
Into eqakathekileyo yikuthi ukudla kungasilele elizweni. Ukuze kungasilele ukudla elizweni, ezomnotho kumele zisebenze ngendlela efaneleyo. Kumele i-agriculture, amasimu ethu avune ngendlela efaneleyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa asevume ukuba mpela babopha indodana kamphathintambo wezendaba zabasifazana unkosikazi Monica Mtswangwa lomgakhe oyisikhulumeli sabalwa impi yenkululeko umnumzana Chris Mtswangwa uNeville Sunungurai Mtswangwa phezu kodaba lokuthenga ethengisa imali emkambo wensitha. Embikweni owethulwe ngamapholisa othi uMtswangwa oleminyaka yokuzalwa engu-44 ubotshwe ndawonye labanye bakhe u-Elias Majajini loSimbarashe Tichingana. Kulo mlayezo kamakhalekhukhwini osebulenjini ozwakala njengelizwi likankosikazi Mtswangwa othi yena indodana yakhe kayilacala njalo ukumbopha yikumhlukuluza nje kuphela kwezombusazwe. Imizamo yokukhuluma laye yehlule, kodwa amapholisa athi ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba kusasa.
The Voice of America, VOA.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eBhejuli kaZulu isimangale emapholiseni emaphisa phezu kokudilizwa njalo kwelitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazo yogugurawundi. Leli litshe lidilizwe kunsukwana esisanda kwedlula. Akusiko kwakuqala ukuthi lidilizwe leli litshe. UNtungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla salenhlanganiso uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ilitshe leli ngelesine lidilizwa okumangala ngokwesithathu esikwenzileyo. Ekumangaleni kwethu kwesibili akukabi lomuntu owabanjwayo ngelesine eBhalakwe. Kodwa saphinda safaka amanye amabili enkabazwe esilobela lawo wadilizwa. So singathi sokudilizwe amatshe angusikisi.
Amapholisa atheni ngalolu daba?
Amapholisa asibuzile ukubana sicabangela bani, sabatshela ukubana sicabangela ama-CIO. Yiwo esicabanga ukuthi angabe edilizile leyo nto ngezizathu zokubana yibo isikhathi sonke odabelokhe bezama ukuyenqabela ukubana sakhe lelo litshe. So bathe bona bazahambisa ukumangala kwethu eKezi ngoba bayisupost yeKezi, then ikwesizathola khona iCR number.
Izakhamizi ke zona zithini njalo engaba ekhona na obonileyo ukuthi ngubani oyenze lokho?
Zimangele zidanile kodwa kakusazethusi izakhamizi ayikazimbonanga umuntu wadilizayo kodwa yizo ezasifonelayo zisitshela ukubana sokulomonakalo satshelwa izakhamizi ezikuyona lona umango.
Kuyini okungaba kusetshenzisiwe ekudilizeni ilitsheleli ngoba siyibone lihlakaziwe sokuyiziqephuqephu?
Eqinisweni kangikwazi ukuthi bangabe besebenziseni, kodwa engikubonileyo yokuthi engxenye bangabe babophela emoteni bahudula ngoba ezinye insimbi ziqamukile zisele khona pha. Ngicabanga ukuthi kungabe basebenzisa imota ukuthi bekwatule leyaninto.
Lo-ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibheju likaZulu, obexoxa icingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Inhlanganiso ephathisa amazwe ngemali eyeWorld Bank ithi eleZimbabwe liqhubeka likhokhela emhlabeni jikelele kuluhlu lwamazwe alentengo yokudla ephezulu. Umbiko wethulwe yiWorld Bank kuleviki uveza ukuba intengo yokudla eZimbabwe isikhwele ngesilinganiso sokungamachumi amane lasithupha ekhulwini i-46%. Inani leli likhwele lisuka kusilinganiso sokungamachumi amathathu lasikhombisa ekhulwini i-37% eyakhutshwa kumaviki amabili adluleyo. Kuluhlu lolu, iZimbabwe ilandelwa yi-Argentina elentengo yokudla ekhwela ngesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini i-20%. Lokhu kuza kulandela umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa wokuthi ilizwe lidinga usizo lwamadola eMelika angamabhiliyoni amabili leyokudla, njalo uhulumende ekhuphe umbiko kuyona le iviki esithi isivuno salonyaka sihle ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lasikhombisa ekhulwini i-77% nxa kuqathaniswa lesanyaka enye. Ukuhlaziya lolu daba uTabo kaNcube weStudio 7 uxoxa lomnumzana efidlela Ncube, ingcwethi yezenotho njalo ekhokhela inhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association.
Yebo, siyakubona izinto ziyakhwela siya phezulu ezidliwayo. Kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba kubanga indlala, kubanga ubuhlungu ebantwini. Izikolo zivuliwe kunje, abantwana bahamba bengadlanga, abantu bathona bengadlanga ngenxa yokuthi ukudla kakusathengeki. Ukudla intengo yakho oyithola ikuleli zinga kuliviki elilandelayo isisukile sekwenye indawo kunyanga elandelayo, akumanga nje ndawonye ukudla intengo yakho iyakhwela njalo nje. Ngakho ke iripotile World Bank liqiniso kakhulu kakhulu ukudla kuyadulela izweni kuyakhwela njalo nje kuso sonke isikhathi.
Kungaba kuyini okubangela ukuthi intengo le iqhubekele phambili iqansa njalo imali entsha eyamaziki ingaphathisa na kuloludu?
Lanxa ziziningi izinto ezibanga ukuthi intengo yokudla ikhwele endaweni ezihlukahlukeneyo emhlabeni, okubalelwa khona ukuthi uthole ukuthi ukudla lapho kusuka khona kakusasuki ngendlela efaneleyo ngesizathu sempi kumbe inye i-natural disaster. EZimbabwe into eyiyo ebanga kakhulu ukuthi ukudla kukhwele, intengo yokudla ikhwele, ikuthi imali yeZimbabwe kayithengi ngendlela efaneleyo, kanti ukudla kuyasilela ngokuba ezomnotho zingasebenzi ngendlela efaneleyo, asivuni ngendlela efaneleyo, i-industry yethu ayisebenzi ngendlela efaneleyo, kubangela ukusilela kokudla bese sikuthenga ngaphandle kwelizwe ukudla lokhena kube sekukhwela kanjalo. Kanti ke njalo sibona njalo nje amafitri ezimoto ekhwela, sibona i-electricity ekhwela, lakho khona lokho kuyancedisa ukuthi intengo yokudla ikhwele siya phezulu. Ukuthi izigi izanceda kumbe isozincede kusesemasinyane, abaningi vela bakayithinta bakayibambi, kodwa yona yodwa isoze incede nxa ingancediswanga ngezinye izinto, kodwa nxa ingaba lamandla igcina amandla iwalondoloze ingancedisa ukuvimbela ukuthi ukudla kukhwele ngendlela esibona kusenzeka ngayo. Into eqakathekileyo yikuthi ukudla kungasilele elizweni. Ukuze kungasilele ukudla elizweni, ezomnotho kumele zisebenze ngendlela efaneleyo. Kumele i-agriculture amasimu ethu avune ngendlela efaneleyo. Sibe lokudla okulutshwana esikuthola ngaphandle kwamazwe. Kwakhathesi kuyasilela ukudla, kufanelanga kusilele. Okwesibili, kumele imali yethu ibe lamandla iqine ngendlela efaneleyo. Okwesithathu, kumele sibone ukuthi lokho okunye okudingakala ukuze sibe lokudla okunjengo-electricity, amafutha ezimoto, akakhweli ngendlela ebangukuthi ukudla lakho kugcine kukhwela. Zonke zona lezo zinto zizadingeka ukuthi zibe khona. Industry yethu kayivuke iphile, izancedisa. Imali yethu iqine, kuzancedisa. Kanti ke lezi zinto ezifuqa intengo siya phezulu zingabi ngendlela ezingakhona.
Umnumzana Efidlela Ncube ingcwethi kwezenotho njalo ekhokhela inhlanganiso elwela amalungelo abathengi, i-National Consumer Rights Association. Kulandela umbiko webandla le-Citizens Coalition for Change elisekela ozithi nginobhala jikelele walo umnumzana Sengezo Chabangu ukuthi balungiselela inkulumo zokubumba uhulumende womanyano lebandla le-ZANU-PF, sokuqhamuke imbono ehlukeneyo. Abanye besithi leli nyathelo alisoze lisebenze, kodwa abanye besithi uhulumende bomanyano abedluleyo baletha inguquko elizweni. Umnumzana Chabangu utshele umsakazo we-Studio 7 ukuthi ngempela bayazilungiselela lezi nkulumo lanxa unobhala jikelele webandla le-ZANU-PF umnumzana Obethi Mpofu esithi kabazi lutho ngalolu daba, kodwa baza kwamukela ingqengubani ofuna ukuxoxisana labo. Ukucubungula lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomfundisi Siyaphambili Moyo wake waphatheka kunkulumo zokuxwayisa abezombusazwe endawonye lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, owayengumgcinisihlalo ogatsha lwebandla le-Alliance for People's Agenda e-South Africa, onguye osungula lingxoxo.
Ungazama nje eZimbabwe ukuthi ukhulume ngenye indlela nge-opposition, kuqala laba abalandelayo. Ngiyabantu ilifti nisuka kwaBulawayo naseHarare, ngithema ngiyireza le ndawo angivele ngahlaba indaba enzima kakhulu ukuthi i-opposition ikhona. I-opposition ikhona yebo, but 6 times the same opposition, although yayitshintsha amagama, ilokhu idliwa izanu, kodwa bayilandela abantu. Uthi ungathi wena akuvuswe liyanentsha baze bethi ulethelathi wena, awubona ukuthi laba yibaqakathekileyo. Ma ubakuzwa ukuthi kanti manje beqakathekile njengoba sebeluze 6 times mahlanisa sibuyela back la kuthiwa ngirayi. Kwenziwani ngabo? Bakholisa bazothela ilanga abantu be-opposition. Kule side leyi bekubonayo khonokho eyabochabango isikalileke yona manje ukube iskima izama ukuthi la izenze ibe relevant. Uhlupho nje ngama-politician abakwenza umbangazi ukuthi bagcina sebekhohlwa sebezendlela kubona. Kodwa ngalesi sikhathi ngathi amafithane ama-opposition akabi le direction oyindlela ekhanya ukuthi bafuna ukwenzani. and as I enjoy until now, when you have been a child, we look at the same thing. Got a well and digital.
Fundisi Moyo, seeing Zulela Pomnums and Jovo, Utinte Omnums and a Chabang, or see Totala, Willum Sagas. Esithi sebefuna ukuthi bekhulumisane lebandla lezanupf ukubunjwe uhulumende womanyano uboni kani lokho kungasebenza yini sikhangela ukuthi labo bangelinye icele ayisikho ukuthi babambene njengeCCC
ya sisakuzwa laloba nje kuseyiRoma kodwa sisakuzwa kusesengamahemuhemu asazi ukuthi into ezaphumelela yini kumbe kuphuma kuye kumbe kuphuma kibo bonke sebexoxisene kodwa thina njengezamabandla esive lesihlala sikukhuthaza ukuthi ngana abantu bonke nje eZimbabwe jikelele badingana we sifike esigabeni sokuthi we find one another nxa sifuna ukuthi siphumelele kwezo politics ezigcina zi affecta le economy akulamuntu ongakwenza eyedwa sifisa nje ukuthi ngana abantu bonke nje bayabambana kodwa lanxa kuyikubambana ibe iliyana a very inclusive ekhangela umuntu wonke kungabe lehlekana kuphela ngoba lokhu kungagcina kubangela ukuthi engxenye kugcine kusiba lokuxabana okuqhubekela phambili sifisa nje ukuthi ngani abantu babambana okugenuinely okugoqela wonke umuntu ngoba vele lelilizwa alingeke lakhiwe umuntu oyiwani kodwa abantu bonke bangabambana okugenuine yikho esihlala sokukhulekela lesokukhuthazana
Mnumzana Ndlovu ubona ingani uhulumende womanyano engasebenza kathesi
okuqakathekileyo vele elizweni nakuzo zonke izindawo ukuthi abantu bathole ukudla bathole lamathuba okuthi bazithuthukise so ama-politicians e-Africa nama-politicians e-Zimbabwe umuntu maye afuna ukuthi achathe avele ale ndlela kuba selfish so into eyodwa nje engasiza abantu politics because i-politics ye-Zimbabwe isiza kakhulu ama-politicians kodwa i-politics engasiza abantu yiyo leyo ukuthi ama-politicians la abanjwa kochaniswe ngomsila akudonse esiyaphambili wonke and khonoko kuza in the form of i-government of national unity so ingasebenza umbuzo engilayo ukuthi bazoyivuma yini bangayimanipulate ukuthi basebenzele bona ngoba kama-politicians babe vele ayibeki phansi leyo ndaba yokuthi bazicabangele bona ukuthi singayenza so sizatholana umuntu ukuthi bamcabange uProfessor Jonathan owade ekhuluma kwenye i-local platform wathi yena eZimbabwe 75% you know I mean scientists and researchers bazokunikeza inhamba wathi 75% of abantu beZimbabwe are not catered kuma manifesto ama politicians uma wabala deeply uzakuthola ukuthi abakho so bayothe ukuze bathole nje okuncane okuyizibucubuki ekungayenziwa i-national unit kuba lokuthulanyana la bese begijima balongisela abantu abo izinto bagijime balime bagijime bathole lokudlalokhuya kodwa ayisiyo i-ideal politics leyo asikabiyazi iliyana ngiyokucompromisa and ifanele ukuthi bekhona makunje ngoba iyi-opposite yaleyo abathi ukuthela ithebethebe abathi ngesisho naye kubila jeje which eyo vele selfish kakhulu ngoba maye thela khona bani ithebethebe yenula bangana aba-overseas abamsizayo ukuthi athole ukudla kwakhe abantu abakhe kodwa laba bathelele ithebethebe luntu lololo yilokhuntu olosuka lisiyajayiva kumarali ligoka ama-t-shirt amahara lim lokuzeni yabo kuphela abayitholayo from i-politics lokulandela ama-politicians yebo ingasebenza kancane noma nje ayisiyo e-US idingayo mase sithi sajula mpela sifuna ukulungisayo
lo ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi yecubungula izombusazwe oyengumgcini isihlalo ogatsha lwebandla le-Alliance for People's Agenda eSouth Africa obeqoxa endawonye lomnumzana lo mfundisi siyaphambili moyo wake waphatheka kunkulumo zokuqwayisa abezombusazwe bebelo sithandekile mhlanga weStudio 7 Kuhlandla lethu lendaba eziphathelane lenkohlakalo kuzwekazi le-Afrika lamuhla sise eSwatini. Abesifazana abangena kunkulungwane lenkulungwane abasebenza kugatsha olukhiqiza amalembu kweleSwatini basebenzela esimeni esidabukisayo. Omunye wabo ngunkosazana Nelisiwe Dlamini yena ongelamyeni njalo oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose amathathu 28 years. Basebenzela endaweni ezingahlanzekanga njalo bedonsa amahola amade kodwa beholiswa imali ephansi njalo bebandlululwa lokuxotshwa mahlayana emsebenzini. Izisebenzi lezi zithi ukusilela kwemithetho efaneleyo kanye lenkohlakalo kwenza amankampani abagqilaze. Okunengi asikuzweni kungxoxo esithunye kundaba esithunyelwe ngumusi nokukhanya musi kodwa ihumutshwe nguntungameli Nkomo weStudio 7.
Ixuku labesifazana abasebenza kunkampani yamalembu eNew Life Garments limi phandle kwalifekitali eMatsapa. Babambe incwadi zokuxotsha umsebenzi ngokudana okukhulu. Bathi bafuna ukukhuluma lomqhatshi wabo. Unelisiwe Dlamini ngomunye wabantu laba.
Ayikho inkampani lengcono njengalenkampani le.
We are fed up being treated
as us.
We are human beings.
We are human beings.
We deserve to be paid fairly until we reach that. What kind of an employer is not respectful? We work in the most precarious health conditions for long hours. Can you believe that we have to fetch water in a bucket when we use the bathroom? Not only do we dispose of everything in the bathroom in one bucket, we work hard.
Amalembu athengiswa ngele eSwatini kwamanye amazwe afana leSouth Africa, iMelika leBhilithane ngomnyaka abiza izigidi ezingamachumi amabili i-$20 million. Kodwa ngaphandle kokucwebezela esikubonayo kwezokuceca, sokuvela iqiniso elidanisayo lezisebenzi ezithunga izigqoko ezithi zisebenza endaweni ezingaphephanga futhi ezingahlanzekanga. Zihola imali ephansi kwaleyo ephoqwa ngumthetho, njalo zisebenze okwamahola aphezu kwalitshumi lambili ngelanga i-12 hours ngaphandle kwempatalo engeziweyo i-overtime. Owesifazana onakekela abantwabakhe abathathu eyedwa ngaphandle komyeni, uPhindile Dlamini, usebenzele inkampani ye-Fashion International okweminyaka engamashumi phose amabili 19 years. Uthi okwesikhathi eside iholo lakhe lidlalela ndawonye khona athi kwenza impilo yakhe ibe nzima.
Sikulwile loko iminyaka njengoba ngisho nje ngithi
we have raised concerns over the years on the issue of it has not helped us in any way. Instead, we have many personal challenges. We can't put our children through school. What we earn is not enough to put our children even through high school or even through college and university. We only want to be able to pay our landlord's estimates and for our own transport to school. That is the only thing we are able to do. Thereafter, there is nothing left for our children and our university.
Izisebenzi zogatsha lwamalembu sezike zakhalala umsebenzi zatshengisela emigwaqweni eminyakeni embalwa edluleyo. Ngo-2019, zikhalale umsebenzi phose okwenyanga zifuna ukukhwezelwa iholo lokuthi zisebenze endaweni ezilungileyo. Ngo-2021, zakhalala njalo umsebenzi futhi zikhonona ngokuhlukuluzwa lokubandlululwa emsebenzini. Ukukhalala umsebenzi lokhu kuveze ukuzimisela kwezisebenzi lezi ukulwela amalungelo azo, lanxa nje abaqhathi bezethusela futhi bezihlukuluza. Kodwa ababodwa kulumzabalazo. Inhlanganiso ezimela izisebenzi lazo zidlala indima enkulu. Umnumzana Wanda Mkhonza ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Amalgamated Trade Union of Swaziland i-ATUSWA, yona emela izisebenzi zamankampani akhiqiza amalembu ezedlula inkulungwane ezingamachumi amabili i-22,000 kanye lezamanye amafekithali. Umkhonza uthi,
we need a fair ground.
Sifuna amalungelo esebenza ahlonitshwe futhi abantu bevunyelwa ukukhalala umsebenzi bedinga iholo eliphezulu. Ngakho sikhuthaza ukuthi kukhethwe iqula elibhekane lokuxoxisana lezisebenzi kugatsha lokahulumende olubona ngendaba zezisebenzi. Labo abakhona abasekela uhulumende bayehluleka ukusimela njengezisebenzi. Asakheni inkundla ezahlanganisa izisebenzi, abaqhatshi kanye lohulumende onguye omele abone ukuthi imithetho iyalandelwa ukuze amalungelo ezisebenzi alondolozwe ngokugcweleyo.
Iziphathamandla zogatsha lukahulumende olubona ngendaba zezisebenzi zalile ukukhuluma ngalolu daba. Lanxa kunjalo, ugatsha lukahulumende olungumlamlankunzi phakathi kwabaqhatshi lohulumende ole Conciliation Mediation Arbitration Commission ludlala indima enkulu nxa kulokuxabana phakathi kwezisebenzi labaqhatshi kanye lokubona ukuthi imithetho evikela izisebenzi iyalandelwa. Lolu daba lulotshwe intatheli zindaba ye-Voice of America uNokukhanya Musi esematsapha eSwatini lwahumutshwa yimi uNtungamile Nkomo we-VOA Studio 7.
Kweziphathelane leMelika. Kukhetho lokudinga umongameli welemelika phakathi kukamongameli Joe Biden lomnumzana Donald Trump kuzavota abadabuka kuzwekazi le-Asia abayizigidi ezimbili kulalabo amavota kukhetho lwenziwa kwiminyaka emine esanda kwedlula. Kutsho uphenyo lwe-Pew Research Center. Intatheli zindaba ye-VOA uScott Stains ulobe udaba olwethulwa yimi uChris Gande oluveza ukuba abadabuka kwele Asia baqhuba njani umkhankaso wokhetho. Abadabuka kwele Asia behlala kwele Melika yibo abalenani elikhuphuka ngesiqubu kuveza ucwaningo lwe Pew Research Institute oluthi kodwa kabavoti ngendlela efanayo. Unkosikazi Christine Chen ngumqondisi wenhlanganiso yezizalwane zezwekazi le Asia engasekeli hlangothi Asian Pacific Islander American Vote usipha umbono wakhe.
So typically typically Indians and Japanese Americans
njengenhlala yenza abadabuka kwele India la kwele Japan yibo abasekela ibandla lama Democrats ngobuningi ukuthi abe Vietnam basekela abe bandla lama Republican. Okwakha test abadabuka kwele China sebegoqoke bazimela ngemva kokutshengisa usekelo kuma Democrats. Lokho kutsho ukuthi amabandla ezombusazwe awangeni ebantwini bebatshela ngenhlelo zabo
what their campaign actually stands for.
Unkosikazi Michelle Steele udabuka kwele South Korea kodwa wakhulela kwele Japan. Ulilunga ledale leCongress emele ibandla lama Republicans esigabeni seCalifornia edolobheni leOrange County. Kesizwe imbono yakhe.
You just go out there.
Uyahamba nje emphakathini ukukhulumisana nalozulu ngendlela ezehlukeneyo njengokuthi kwabadabuka kwele Vietnam ngathenga izigqoko zabo ezinhlanu ngazigqoka nxa ngiya kwabe Philippines ngigqoka impahla zabo ezohlobo lwesari.
You are one of them.
Ustil uthi yena labanye bakhe baqoqoda emizini efika inkulungwane phose ezingamakhulu amabili kuminyaka emibili edluleyo bedinga amavoti.
That's the way.
Iyo indlela yokufinyelela abadabuka kuzwekazi le-Asia. Kuyafana, uyazi. Esiqintini sami, sonke sikhuluma indimi ezehlukeneyo.
Umkhankaso wokungena ezindlini uqakathekile kwabadabuka kuzwekazi le-Asia. Iningi labo abayisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini bavota ngeposo ngomnyaka ka-2020, kutsho uChen.
It's because when you have a mail-in ballot, you can sit.
Iyo indlela yokufinyelela abadabuka kuzwekazi le-Asia. Kuyafana, uyazi. Esiqintini sami, sonke sikhuluma indimi ezehlukeneyo.
Not be under pressure to be able to figure out who you're going to vote for.
Unkosikazi Grace Meng, lilunga ledale le-Congress engowebandla lama-Democrats, omela isiqinti se-Queens esigabeni se-New York.
Well, I think there's been an increased sense of urgency.
Ngisho ukuthi nxa uvota ngiboso, ungahlala etafuleni lakho emkolweni, uxoxe lomndeni labangani ngabancintisayo, wenelise ukuhumutshelwa indimi, wenelise ukubakwazi ukuthi uzavotela bani.
The other side is catching on and we need to make sure that we're doing that outreach.
Unkosikazi Sandra Choi, ngumqondisi wenhlanganiso ye MINCOM Center for Community Action. Ngesizwe imbono yakhe.
Mayuyu isikhathi sesiphelile. Igama ngu Chris Gande asidibaneni njalo kusasa isikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.